A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, February the 21st, 2019. Welcome to the women's segment, the women's roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome to the Women's Roundtable. If you're just joining us today, we are looking at today's holiday honoring former President Robert Mugabe and the monetary policy announced yesterday by the Reserve Bank Governor John Mangungira. PJ.
To join our discussion, you can call us directly at 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. So please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
As you know, today's conversation centers around today's holiday, which happens to be former President Robert Mugabe's holiday, but was declared a national holiday by the government. And we're also looking at what came out of the monetary policy yesterday and how it affects you out there, PJ.
And former President Robert Mugabe turned 95 today. We wish him a happy birthday. And the government has declared February 21st as a holiday dedicated to the youth. There are mixed feelings on the importance of commemorating this day, with some hailing Mugabe for leading the country and becoming the first leader of an independent Zimbabwe, availing educational opportunities and land reform.
But PJ, he also has his own critics. Critics, however, say Mugabe spoilt his own legacy by overstaying in power, not respecting people's basic human rights and letting the country's economy slide through. You know, like now there's a bad economic situation in the country. So a lot of people are saying that it started during President Robert Mugabe's reign. Mm-hmm. Mugabe, however, was taken out of power in November 2017.
Yes, but still there are some people who are still hailing him and saying he did some good job, and on the greater part of his overstaying, that's where he went wrong.
Yes, so today we're actually opening up our mics to hear what your views are on today being a holiday and what role you think President Robert Mugabe played, and also the importance of the monetary policy that was actually, you know, availed yesterday by the Reserve Bank Governor John Mangungira, how it's affecting you in your day-to-day lives. What are your views? Please come in. You know what to do when you come into the program. Just press share so we can listen to this program. Takawanda.
The biggest question is, do you really understand the monetary policy? Do you really understand the RTGS dollar that the government is talking about? Siyalambulela kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama. Lapho ke esihlaziya indaba eziphathelane labo mama eziphatha kubi kumbe eziphatha kahle omama. Zimbabwe, sisithi asihluzeni bomama. Okwalamhlanje njengoba lilikhefu lokunanza abasakhulayo, elaqala ke lilikhefu lokunanza ilanga lokuzalwa kowaye ngumongameli Robert Mugabe lapho ke afikise iminyaka engamachumi ayishiya kalolunye lanhlanu 95 lamhlanje kodwa ke eminyakeni emibili edluleyo ubeselithakazelela leli langa eyedwa lemoli yakhe kodwa ke eminyakeni edlule kwakusiba lamadili abasakhulayo abasekeli bezana uPF bemfisela impilo ende nanku lokho esaphila yikho ke kwaba lezinto ezinhle ezenzakala ngombuso wakhe kwaba lezinto njalo ezenzakalayo izehlakalo ezimbi ezenzakalayo ngombuso wakhe waqhela waba mude kakhulu abantu sebesithi hayi ajikasuki embusweni ngoba useluphele njalo usehleli kakhulu ngezibopho zakhe ayi ngentambo zombuso wakhe yikho okunye sizakhuluma ngakho siphinde siphathe njalo asoze sichiye kachana udaba lo monetary policy ethulwe ngusiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ umnumzana John Mangujka ukuthi ke thina abesifazane lina abesifazane besise Zimbabwe liyazisisa na i monetary policy lay ichoni sibisibili ezambeni zenu kumbe ezimalini ezikhona emabhanga liyalizwisisa yini idola leli RTGS dola njalo nxa kuxathaniswa le dola lemelika ibond note lona lime njani akazange afune ucaca uhulumende izolo emelwe umnumzana Mangujka ukuthi sebesehlisa na isisindo se bond note nxa liqathaniswa le dola lemelika akazange acace khonapho laloba ebuzwe izintatheli zindaba ukuthi isilinganiso sangkhona siyabe singapha uthena nakuza kuya ngokuthi lithengiselana lokuthenga njani emkambo oyemali ikho ke umsebenzi wona lo awusoze uhlale usezambeni ezandleni zabo siphatheleni kuphela usuza kwenziwa mgceke ebhanga phakathi lapho elizabe lithengiselana khona idola lemelika kanye le bond note kanye lamanye lezinye izimali ezinjenge rand la kwele South Africa kumbe ipula lase Botswana ikantike ngale ngasemhlubulweni weMandebeleni akobulawayo kobo Plumtree kusetshenziswa kakhulu iRand kule US dollar iUS dollar lona lisetshenziswa ngale ngasempumalanga ikakhulu ngaseHarare ikho ke ukusetshenziswa kwalezimali liyakuzwisisa na okwethulwe ngumnumzana Mangujka izolo lisithinteke ngocingo kunombolo ezithi 001-202-619-2077 ukuze silithinte lingene elani kuhlelo. Lilakho njalo ubusixhuma ebulenjini enkundleni yokuzilibazisa ye-Facebook kuVOA Ndebele. Lisilandele khonapho lilobe njalo inombolo zenu zocingo xa lifuna silithinte ngocingo khona lapho ebulenjini kuFacebook kuVOA Ndebele. Asihluzeni bomama ilo hlelo lwethu esilalwe lamhlanje.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kutarisa isu zuva rezororo rakadeclare iro nehurumende nhasi tichiona kuti izuva rebafade revaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vazhinji vari kutaura zvakasiyana siyana vamwe vachiti ivo zvakanaka kuti vawanikwe ivo vachirembekedzwa pazuva ranhasi nekuti pane zvavakaunzawo kunyika yeZimbabwe zvakadai sekuve mutungamiri wekutanga pakatorwa independence munyika uyezve vamwe vakati vakaunza dzidzo vamwe vakati vakaunza yavanoti patriotism uyezve vakati vairemekedzwa muAfrica vamwe vari kuti aiwa kwete vamugabe ndo pakatangira kushupa zvino munyika vamwe vari kuti ivo vaimbunyikidza kodzero dzevanhu saka zuva ranhasi iri ranga risingafaniri kuti riitwe iro yatingati yezuva rezororo runonzi iro riri kutonzi ivo Robert Mugabe National Youth Day saka ndozvatiri kuzeya nhasi kuti mimi munoona sei zviri kuitika munyika pari zvino munoona vamugabe vakafanirwa here kunge vane zuva iro rira nhasi totarisa zvakare kuti nezuro takaona pachiparurwa ipo waro hwemari nagavhuna wereserve bank vamangundla apo vaitaura ivo kuti pari zvino zviya zvavakambotaura zvekuti bhondi neus dollar gedye gedye hazvisina kumira zvakadaro saka toda kunzwa kwamuri kuti muri kuona sei izvi muri kunyatsonzwisisa here zvakaturwa navamangundla uyezve munoona nyika ichizoenda kupi mune ramangwana takatarisa zvatakaona zvichibuda pakataurwa ipo navamangundla regai timbonzwa zvataurwa nemumwe muongorori wezveupfumi anga achitaura nemutori wedu wenhau wepano pastudio 7 pamusoro peurongwa hwakaturwa navamangundla nezuro
zvakataura vamangunja nezuro zvakafadza vamwe pakuti vakabvuma reality yekuti 1:1 hapachina vakabvuma kuti rate ritange kuflota vanhu vachitenga willing seller willing buyer and parallel market ndo inenge yakudictator rate saka vanhu vakafara nazvo vachiona kuti pamwe zvicharava kuti mari inenge ya freely available muekonomy asi ina handisi kunyanyofara nazvo nekuti vamangunja vakanonoka kubvuma reality iyi vamwe vese vanga vazvibvuma kudhara vachizvitaura kuti 1:1 yamuri kutaura iyi haishandi vakaramba vakabatirira 1:1 fiction so it was very reactionary of mangunja kuti aite zvaari kuita number 2 vabva avhura musuo kune rimwe dambudziko redollarization dollarization yes inobatsira nyaya dzestability asi inobva yauraya competitiveness yeeconomy especially for maexporters edu muchiri kuyeuchidza dambudziko redu rari kuti macosts evanhu anenge ava maus dollars endiso hatisi nyika inoproducisa maus dollars saka todzokerazve kunguva yaya yekuti vanhu vanenge vakuwacha madhola nesipo nedambudziko rekushaya kwemadhola RTGS chatanga kulose value because of inflation yatiri kudza kuti yasvika 10-year record RTGS chatanga kulose value also because of devaluation ichatevera inevitably because hatina mareserve ekudefenda local currency iyoyi saka pane madambudziko akawanda achatevera monetary policy iyoyi ndokuona kwangu vamangunja should have put all options on the table kwete zvavari kuita zvekuda kubatirira bond iri they are prolonging life rebond ii ndakafara zvikuru nezvekutaura biti achibvunza kuti kusei musiri kutaura nyaya yerand kana monetary policy ichikunetsai ngati we must never lose sight of context when we discuss this thing how many currencies have we had in the last 20 years ndo context yacho and vanhu vane confidence here nyaya dzese idzi nyaya dzeconfidence yevanhu vachaita nenew whatever RTGS dollar tabva mabhera check chichi kwese kwatakabva ende handioni pachita confidence itsva pavaruma ava nezanup f panyaya dzemonetary policy saka ndowirirana nezvekutaura vana biti kuti de madini kuoutsourca nyaya yemonetary policy zvazvinenge zvinokunetsai dei vakadaro ndingadei ndichifara not that iam fixated kuti ngatipindei murand iroro asi ndinoti tingadei tichidiscasa
aiwa apo tanga tiri kunzwa imwe nyanzvi yezveupfumi vachitaura izvo pamusoro peurongwa hwakaturwa navamangundla nezuro regai timbochingamidza vari palive feed yedu pari zvino tina Warren Munyama ari kuti tiri tese tina avhati endifonerei ndobva isa nhamba dzake Titus Mukucha ari kuti makadiiko studio 7 ndiri kukunzwai ndiri kuno kustate house muharare kwakadiiko kustate house ndimi mune vaimbova mukuru wenyika ikoko onias ndora ari kuti am watching you from Johannesburg South Africa ndini Dr. Ndoro vanoda kupinda muchirongwa nyorai nhamba dzenyu tibva takufonerai asi ndiri kunzwa kuti tine mumwe muteereri ari panhare regai tiende kwavari hallo
hallo makadiwei
tiripo tiri kutaura nani uyezve muri kupi
mukutaura naamon Cape Town
ehe taurai tinzwi
ndakukurokotedza mukuru wedu vamugabe akati padzidzo nyangwe zvazvo zvinhu zvakazooma atingava shori kereke tingoti makorokoto makore ava ngaawedzeko
saka imi makaita dzidzo dzipi muri kuzimbabwe uyezve muri kuitei kusouth africa uko nhare dzavo pj Safa dzadonha asi tine varikuona vari pana pavakati wandei varikuti vafonerwe Innocent Ngirato arikuti I can't trust the central bank. Arikuti warwa mangunjika unogona kunge wakaitwa hawo nezura asi asi kunyatsonzwa kuti anogona kuvimba nezvavakataura. Samuel Zenda anza watching you ndiri kunokwarisape. Vanoda kufonerwa munoziya zvekuita tipei namba dzenyu tibva takufonerai mupinde muchirongwa. Innocent avaisa namba dzake watatiri kutaura. Philip munhu pedzi hanzi ndiri kuno ndikukuonai ndiri kumasvingo vamwe vari pano apa. Ah, pane message yako iri kubva kuna disciple Gilson Madanire hanzi hi sister Praxedes Jeremiah nasisi Mavela sando dzenyu saka tapuwa sando pano apa. Tinokutendai. Innocent Ngirato ari kuti I'm watching you from Gwanda. Munoziya zvekuita nyorai namba dzenyu kuti tikufonerei mupinde muchirongwa kana muchida kutaura nezvemonetary policy mubva mataura kana muchida kutaura muchikorokotedza kana kuti muchitaurawo maonero enyu nezvezuva rezororo ranhasi mubva mataura ipo pano. Amon Mariba ari pano Paddington Sandukwa. Hanzi happy birthday vamugabe tinashe tinzi chiduku hanzi ndifonerei. Munashe Boka anza ndirikukuonai ndiri ku Cape Town. Amon Mariba ari kuti happy birthday Gushungo amene kuti munani ipapo PJ.
Yeah, lapa ngilopamela Khumalo kuphela kuti salibonani lonke. Kulabo ke abangakangeni kuhlelo lwethu sikhona ku Facebook. Inombolo zethu zocingo zikhona njalo khona lapho ku Facebook lapho libukele khona. Libukele libaningi. Nxa njalo ufuna sikuxhume ngocingo ungena lawo kuhlelo ulakho ukwenza njalo ngokuloba inombolo zakho phansi khona lapho kuma comments ku VOA Ndebele. Wathi ngithi fahla kancane Mavelas ngokukhulunywe yingcwethi yezenotho ekhulunywe layo kuhlelo olwesishoneni lapha ke umnumzana ubekhuluma ngokuthi abantu baseZimbabwe bakhanya abasayithembi imali yaseZimbabwe yikho ke bafuna ukuthi babe lokhe begcile kudola lemelika. Idola lemelika la ngikhona lalo liyahlupha ukuthi litholakale njengoba vele kungelalutho olulungiswayo eZimbabwe. Akulampahla ezilungiswayo ezeZimbabwe ezithengiswa kwamanye amazwe ezingaletha idola lemelika. Idola lemelika elingenayo eZimbabwe ilelo kuphela elithunyelwa izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ezisemazweni njengaboso emelika ngapha. Abase Bilitane, abase Australia, abase New Zealand, kanye lase South Africa. Umnumzana wathi yena umnumzana bithi ube kuchaza ukuthi lungisanini imali leyi nxa kuyukuthi vele selibona ukuthi yena na ibond note kalisebenzi. Iwothani lisebenzise khulumanini le South Africa sisebenzise sonke iRand enxenye kungaba ngcono. But abakahulumende vele bona kabafuni ukuthi bazwisise ukuthi ibond note vele kalisebenzi njengoba lingasoze lisebenze laphandle kwelizwe lingasoze lisebenze komakhelwane kwase South Africa labo Zambia labo Malawi. Ikho ke vele leyo mali ngabe vele bona bayayihle bayikhiphe njengokukhitshwa kwenzwa idola eleZimbabwe eminyakeni edluleyo yena ke khonapho isaphethe njengomphathi ntambo wezemali. Kunengi ke okukhuthazwa ngabanengi ukuthi ngabe uhulumende uyakwenza kodwa yena akafuna ukulandela khona lokho. Osiphatheleni khathesi sebeza phakamisa kumbe ukuthuthukisa imisebenzi yabo njengoba labo bakhona khonapho emkambo wokuthenga lokuthengisa imali. Sebeza kweza ke irate yabo nxa kunjalo. Ikwa kuchileyo ingcwethi yezenotho ikhulunywe layo in Studio 7. Asazi Marvelous kulabani
ukola. Yeah. Hello kola makadi yenyu.
Hello makadi yenyu
anza. Tiri wadi tukutora ni mimuri kupi munaitwani.
Ndinoitwa mukoma tulen muri dagomo murusana ndiri pa South Africa pa Johannesburg.
Taurai tinzwi.
Ndiri kudawo kuti ndiri makorokoto kuna Gushungo. Vachembera vakwegura ava vane zvizhinji zvavakaita nyango zvavo vane zvizhinji zvavakatadzwa zvakare asi tinovarangara mune zvakanaka zvavakatiitira zvizhinji.
Imi zvavakakuitira zvakanaka ndezvipi?
Tinonzwa kufara kunyanya panyaya yeminda yavakasiyawo vaisira kuvanhu vatema kuzi ndakambotarisa zvinoitika chepaswazilend apa vanhu vanopuwa minda inorarama nayo zvakanaka kuti isusu kuda mapolisi zvedu ndeasingaiti zvakanaka vati urongwa hwakanga vaunza kuvanhu vatema hwakanga hwakanaka chose kungoti chete kuda mapolisi zvedu haasi nyatsofambirane nezvatinoda nezvoda kuitwa munyika uno zvino zvoda kuongororwa bhati panyaya yevhu handinyaya yekuvashora zvakanyanya sereka asi kuti kuda mapirwa rakaitwa chete asi zvavakanga vaita izvi ndinonzwa kuvafarira ne95 dzavasvika because vasingagona kuitwa nevamwe vanogona kunge vachitibatsira chaizvozvo
ko pane here zvamungashore kana kuti imi muri kuti aiwa zvese zvavaiita zvanga zvakanaka
ya tingangoti mukuru zvizhinji zvacho zvavakazoita vaiva munhu anoratidza kuti akanga ane shungu nevana vake asi kuda vanhu indinonyaya yekublema hangu vanhu vanenge vakapoteredzawo nenyaya yekuzoti munhu akanga ongofarirawo kungodyirwawo mari neamai pavakauya maidho vakangosvika vakakanya zvinhu zvokuti aitombodemba nevakaramba vari bhachura kubva muna 92 apa zvanga zvichifamba zvakanaka
sori henyu apa nda mandibata netsetswa ndasingatarisiri kuti munotaura zvakadaro
kungotaura vazadzi bati zveshuwa tinomurangarira mudhara akaita zvakanaka chose uye kana dzidzo yayo akanga achiisira yakanga yakanaka chose aida kuti mwana wese aende kuchikoro
aiwa pakanaka pazvongoti
kuna gavhena vedu makorokoto nezvavaita havo zvokuramba vachingoramba vachidzokorodza chinhu chimwe chete mazita emari achichinjwa achiitwa sei asi zvavaita hatione kwatinogona kusvika nazvo because we have been in the same situation for several years tingoti takachinja todai saka kuchinjwa kwomubhedha mumba hakuite kuti munhu arotope zvakanaka tingachinja masaidi emubhedha tikadii but hatina kwatinosvika
aiwa pakanaka pana Talita Dube ari kuti vamugabe aiwa muri kutinyepera zvamuri kutaura kola hanzi ivo havasi kufarawo nezvaiita vamugabe
handina kunyatsonzwa mati
ndati pana kola ari pano palive feed yedu ari kuti Talita Dube ari kuti kola zvamuri kutaura havabvumirane nemi
ndepapi pavatinanyatsonzwisisa havo tinyatsotaura navo
haiwa vanhu vanobvumidzwa kugarisana imimi mugarai nezvamataura kungotaurawo kwavo
haiwa maita basa hazvina kuipa
haiwa zvakanaka zvakadaro muve nezuva rakanaka
tinotenda nokupinda muchirongwa rambai muchiita basa ramuri kuita
aiwa pakanaka
kupedzisira nyika yedu igarewo zvakanaka because ndo zvandinonyaya kuchema zvokuti dai vatungamiri venyika vagona kugarisanawo pasi vagona kunzwanana vagona kutauranawo mune zvakanaka vanyatsonzwanana nyika yedu ende mberi ndo zvatinoshuvira variga kuita humbimbi ndoga nokuvandirana izvozvo chete
ndimbobvunza panyaya yemari imimi muri ikoko kusouth africa kwamuri muri kutumira sei mari kumusha nekuti vamwe vari kutumira mari vari kuno sekuamerica vari kuti iri kunetsa kana vanhu vaakuenda kunotora kunana western union nemamwe makambani
taimboita saizvozvo nokutumirawo zvakaita sana mukuru nokudi takatozoona kuti hazvibetseri kutongotora mari iri kesi ukatoisa pabhazi story chipa than zvese zviri kuitwa uye munhu anogona kunoona mari yake agona kuichinja zvakare pablack market nokuishandisa saka iye zvinoi zvine urongwa huri kuita vakomanda vemabhazi hwekuti unogona kuti ukavafonera vanongokuudza kuti kwauri ikoko tiise muakaunti yedu ivo votoudza vanhu vari kuharare kuti vanopuhwa same time iyoyo izvozvo ndo zviri kubatsira because munhu akanopuhwa iri keshi anogona kutamba nekeshi yake pane kuti aise zvokutumira kuna namukuru kana kutumira nana western union ndiri kuona kuti kutotumira nekeshi ndokurigona kubatsira because ndo zviri kutovayamura asi hazvisi kushanda futi nokuti mari yacho uriti ukaitumira nguva diki diki yopera uye zvakutoposa kuti negrocery chairo kutoritumira chipa than kuti vatengere ikoko
aiwa tinokutenda ikola muve nezuva rakanaka
tinotenda murovo nezuva rakanaka ikoko kuamerica
allright babai
tatenda babai
PJ, you saw me having a laugh there. I mean, the caller took me by surprise, what he mentioned. He said that he felt that former President Robert Mugabe should have stayed single because, you know, the problem came later on in life when he married his second wife. So that took me by surprise. But interesting comments coming up. Over to you.
Letiti ya Tarugi ingaru kuti, madzimai nasa ninga akatamwa. It seems men are on the phone, I think speaking on their behalf. We don't get this RTGS thing. We need more explanation. Ndoso ndata uro ndijitanga chitu, tijitanga chirongo. Sikarisa uhlelo lapa letitia. So, iwe, unofana kupinda mchirongwa. Isa namba zako hako. Musunduzo Ndlovu. Utilinjani wasagaza aise apila. Singazikona ngapo Ndlovu. Ukolen Colin. Uche salibonani emsakazweni kunzima eZimbabwe, imali yeZimbabwe ayisathembisi, sihlala isihlala isihlala ichinja njalo nje lama ulayo lalaba ulayo usuhlalela evalweni ukuthi isingavuka ingasebenzi. Pho leyo mali engenayo iyavunyelwa kwamanye amazwe na msakazi? And listening from Pretoria, Centurion.
Aiwa, nasipaka baka madzimai uya ipachirongo. Pane vangwe vangava mbotinyorera handisi kuzoti vachauya here. Vangava kuti madzimai pandanga ndamboita imwe program vangava vari kuda kupinda muchirongwa. Saka tiri kuedza kuramba tichifona madzimai kana muripo, ibvai manyora kuti please hashtag madzimai kuitira kuti tikufonerei. Nekuti chirongwa ichi ndechenyu, asi nhasi tangoti regai tivhurire munhu wese kuitira kuti tinzwe, nekuti vamugabe panguva yavo yekutonga vaitonga munhu wese. Saka ndozvatava tiri pano hedu tichida kunzwa kuti muri kuti regai timboverenga Disciple Gilson Madani rakuti happy birthday Mr. Mugabe, but you were a dictator, but thank you kudzosera ivhu kuvaridzi varo. Dalian Murinda Goma rakuti happy birthday Gushungo, tatenda Niki Makuwaza avaisa namba dzake. Dalian Murinda Goma tipafute namba dzake. Madani Refarai Hanza, I'm watching you from Uzumba Maramba Fungwe. Ndiri pabasa zvangu. Mudanire Farai, uya urikuwo kuzumba timbonzo kwakamira sei. Nomen Nzara kuti kuri sei tete, ndiri kukuonai zvangu, ndiri kuno kuDRC. Aiwa, pindai muchirongwa mutiudzo ikoko kuDRC kwakamira sei. Jimmy Mpofu ari kuti happy birthday Gushungo, ndobva atipa namba dzake. Paddington Sanda Kuan's long live the legend. Gogovana Tava, it doesn't work in the Fungaruta or a monetary policy. Kalise Benzi Vele. Chawora Chinichi. Achicha Shandi. Disciple of Advu Tepi Birthday, Mr. President. Ndakaku Dirai Kuramba. Muchato. We vamwe vanenge vasiri mudzimai nemurume. Disciple Adzoka Shakari. Anzi muchengetwe naMwari. Talita ari kuti zviri kutaura vamwe ava handizvibvumire inini kwandiri Gushungo, vanga vasiri munhu akanaka. Ndozvaari kutaurawo panapa. Madani Refarai anzi team yefinance yakadhakwa pafair. And then Mudhara wekwa B, munenge mukuti muna kola.
Yeah.
Okay.
Kulo mulalelo khona ecingweni, siyakwamukela kuhlelo.
Yeah.
Hello, kunjani?
Hai, ndiripo makadini vo, hai, bati nyakuluma nyenzele kuti vechishone nevake vazvebijana nevasindebele bonge.
Hakuna wesindebele noke wakuluma namhlanje.
Bati nyasikiliza nje kupela kuti ngahlala kobulawayo kakhulu.
Yebo phela.
Ye.
Ikakukilize ngoba nguwe wakuqala okhulumileyo ngesindebele. So
ngizakubanye lapha.
Yeah, yebo phela. Igama ngubani?
Ngicela nje kuphela ukuthi abantu besindebeleni babe kwazi ukuthi isika basifakayo bona sokuthi lingabo pandama ngcwala. Bengabuyeli kundaba ezadlulayo kudala. Ngokuthi sebeyengwa ngabantu besitshonini.
Sikhuluma
ngiyazivisa konapho.
Yes, sikhuluma ngodaba luphi lapho? Oluka Mgabe ele birthday yakhe kumbe olwemali emonetary policy ethu lwe ngumankunzi kaizolo.
Hayi, konke nje nyangena kuko. Okwaba baumgabe nyambonga kakhulu ngokuthi abantu abaphikisayo namusha baba ngefundo eyamahala.
Yeah.
Yiko namusha sebeqase ukuphanda ngathi inkuku ephandela amatsiyana etendele yona iyinkuku.
Yeah, I will only. Mungati, yeah, so, Mungati Taura na Namazi Muchishona.
Makadi, caller.
Tiripo Makadi Niven.
Ataure, and you tinswe.
Baba wa Mugabe ndinova tenda zvikuru chaizvo chaizvo tisingavarasi chadzodini muzano PF hatikwanisi kuti tivarasi. Nokuti ndo vakaita kuti ava vari kutatarisana navo nhasi vamapato anopikisa vakafunda fundo yamahara. Vakakwanisa zvekuti ivhu ranga riri mukati mamaoko mama wachena vaina mapurazi 10 10 15 15 kana 3 3 kana 4 4 ripfuwe vana veZimbabwe. Right, kuna gavuna we. Kana achikwanisa deno zvanga zvichikwanisa iye ndofungidza wakamboti kana bondi rikadonha ndinobuda basi. Gavuna kana mari yedu yeZimbabwe isingakodzeri ngatingogara takatongosevenzesa yusa racho. Nokuti iye zvino kana takatarisa pavaisa polisi yavo yemaRTGS. Vanasipateleni vanonzi vanasipateleni pachindevere kana kuti mativigirirei pachishona. vava kutoinda mberi kwavo nechakare kare nokuti mukatarira mbavha inogara iri mberi kwomupurisa. Ipapapa vapuwa go ahead yokuti munhu wese achinje yusa awane bondi awane TRTGS mubank. Saka vanasipateleni vachakukura yusa rese mubhengi kusara musina chinhu rotowanikwa zvepamusika mukuru.
Saka
pamusika weblack market.
Kwamuri ikoko matamuri kupi?
Matakanzi black, remember, our mind is shorter than our hair. Ndozve ndazvingoda kuti nditaure pazuva nhasi ndatenda ziguru nokuti ndakwanisa kupindawo pachirongwa ichi pazuva rokuti izvo president wedu wokutanga munyika ino vaita makore makumi mapfumbamwe namashanu.
Ndombofunza ipapo
kana vasina kugutikana nezvandataura paina anomubvunza aiwa wakasungunuka kubvunza zvake.
Regai ndimbofunza inini kuti imimi muri kupi pari zvino?
Ini ndiri kuHurungwe.
Kurungwe uku panyaya yemari, saka vanhu vari kunyatsonzwisisa here zvakataurwa? Zvasvika here ikoko? Zvakamira sei?
Isu takatozvinzwira ipapo pastudio 7 mamiriro azvakaita. Ndo patakatozvinzwira, ndakabvira kare ndichingoiteerera ndichiti ndizame kuti ndipinde vasi nhasi ndongoti laki rangu riri pabirthday rapresident ndoraita kuti ndipindewo pachirongwa.
Aiwa, pakanaka, pakanaka zveshuwa. Saka musati maenda henyu hamenu kana mune maitamba sei iyo holiday nhasi.
Ano ndichimboti pamidzai zvishoma shoma.
Pamidzai zvinhu.
Pamutauriri wapedza kutaura ndichizokwanisa kupinda inini. Zviro kwazvo baba vakakanganiswa namai.
Sei muri kudaro?
Mai vakabvunza mubvunzo wekuti what is warfare. Havanyasi kuziva kuti ivo baba vamugabe vanga vachiita masources vari kunana Ghana kwavakauya namai sani vakasungunura nyika. Saka vobvunza kuti chinonzi woveti chii? Mubvunzo unofudzwa nomunhu une only chipatara chinowanikwa muno muZimbabwe chiri kuBulawayo chinonzi Shanyeni.
Kola, aiwa kola, hatidedi kutuka vanhu.
Vagumbo.
Vagumbo, hatidi kutuka vanhu.
Kugumbuka, ndagumbuka, sorry.
Hatikurudzire kunyombana zvedu.
Chikwazisa iva vaviri vatatu vemhuri yenyu.
Vemhuri yangu ndinokwanisa kumhorosa mwana wangu mugomana ari kutriangle. Kwozoita musikana mukuru futi anotevera mugomana ari mukaro mutaunu.
Aiwa,
kwoita mwamusikana ari kukaribhoko. Nejaya randinaro pano paimba.
Iyo nhasi maswera muchiitei sezuva rezuro rokudai?
zuva ranhasi ndaswera ndigere zvangu nokuti izuva rezororo. Ndandichitori namatare ndaichitori zvangu nawo okuti kamwe kamwana kangu kasikana kakangopuwavo mimba nomwe munhu. Ndonyaya ndaswera nayo.
Aiwa, pakanaka.
Saka mukwasha uyu mamutema pakuru.
Ndangomutini nekuti kodzero dzokuti utaure neni pane zvandangopawo zviviri zviga zviviri zvitatu ndanditaura zvangu zvikuru namai vacho. Ndangovapa zviga zviviri zvitatu kuti kana muda kutiwirirane zvino mundofanira kuzadzisa makadai makadai.
Handiti.
Kuti hana yangu isunungukewo.
Musarwa.
Zviro akurwa akurwa kuya kuya munoziva kuti takasiyira mbwa dzinonhuwisana muswe padzinosangana.
Vagumbunasi
dai vateteka. Sorry zvenyu kupinda munyaya dzepolitics but ndandisingadi.
Taurei.
Bato riri kupikisa rina baba vamonzora ngavazive kuti ndo vanhu vokutanga vezvetctu. Uyezve vanhu vakadzidza kana muchingotora ivo vachiti takahwina kwesima exed akaenda papi. Ngavazive izvozvo nokuti ava pavakatanga kuti izvo hurumende haifani kugazeta mari yavanhu vashandi veindastry side vanojenarita mari ngavataurirane nava vanosevenzera. Ini I was one of the VCTU people. Ndo pavakatogara vauraya vachizama kuti vapinde pavandoda kuti vagozoti kotsosa nhasi. Baba vamugabe vakavati izvo you are free and fair to form your own opposition party. Nhasi uno vakutitemesa musoro nezvinhu zvisina tsarukano yese.
Aiwa. Tinotenda chaizvo nhasi mambotisetsa ipo panapa muve nezuva rakanaka vagumbo.
Ndinotenda zvikuru.
Baba ye. Ndirikunzwa tine mumwe muteereri zvakare regai tiende kwavari. Hallo.
Hallo.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mutana wamabvudza ndiri kuno kuBotswana kuFrancis Town.
Taurai tinzwi.
Ndinokutendai zvikuru. Iyi station yandinoteerera usiku nemasikati. Baba uri kutaura handizivi kuti ndewe kumusha kupi iwawa kana wachitaura zvavanotaura izvozvezvo. Ngavazive zvavanotaura. Vane vana vari kutaura kuti vakarwarodza nhasi vachazvara vana mangwana. Vachada upenyu hwakanaka. Kana baba vachitadza kuvaka foundation yakanaka pavana vavo ngavarege kutaura zvinhu zvisina kururama pamberi pevamwarume. Kana kuona Monzora wakafundiswa nawo Mugabe, wakamboona Mugabe ari kufundisa Monzora.
Aiwa, regai tichibva ipapo nekuti ava vauyewo vachitaura pfungwa dzavo, imimi chiitauraiwo dzenyu dzamuri kuda panyaya iri mudandaro iyi. Tombosiya kola nekuti vagumbo vanogona kunge vane zvavo zvavanga vari kutaura, asi ngatichiregei kuti tirwisane. Tofanira
kufundisana.
Saka ngatitaurei zvinoendesa nyaya
mberi. Pana Mugabe kana birthday yacho yaisingafaniri kuvapo. Haitombofaniri kuvapo zvachose. Haimbofaniri kuva holiday. Ndino kuti vai wakaisa holiday munhu asisi panzvimbo yacho.
Sei muri kudaro?
Because mukatarisa upenyu hwatiinahwo zvese kushata kwazvakaita izvozvo ndiye akapa kufundisa kuna purezidenti aripo iko zvino izvi. Ndiye ari kuteerwa nzira yake yaakaita. Yaasina kugadzira zvakanaka. Dai Mugabe akagadzira nzira nyika ino zvakanaka, vana Munangagwa vanodai kutonga zvakanaka. Saka Munangagwa history yainayo yekuti apinde mupolitics ndeya Mugabe. That's why ari kuteera munzira yaMugabe, but he doesn't have vision yemangwana yaiitwawo nababa vake. Nhasi unotenzi tine holiday kuti ndi purezidenti wedu, purezidenti wei. They should know kuti Zimbabwe iri kunzi Rhodesia, tanga tiri 1-1 nepaundi.
mm-hmm.
which is the highest currency in the world. For 37 years, takafika to zero. There's no sense. Taku tenga chingwa $1 kana $2. What only is $1 per year? $2 in the whole world. Hakuna chingwa chakati wa $2. We are the highest petrol in the world. President, no mira pa radio kuti ndakwiza petrol. Iyo bana minister we energy.
Mhm.
Sure. Murume wandirwadziso.
Mhm.
Ndiati ndipinde muchirongo.
Pana mainiko vari kutsanzisi Marvelous, you allowed that guy to badmouth ZCT. You let this guy defend them too. Saka mune vari kuku vari kukuti imi mazva muri kutaura zvakanaka. Ipapo panapa hatina divi ratinotema takarerekera tikona Tarita C. Dube ari kupano.
That's why madam tisikufarirai. Asaenda kudza kuti ndinoteerera station iyo usiku nemasikati. Every 6 o'clock in the morning and 7 o'clock manheru ndinenge ndiri pa studio 7.
Mm-hmm.
And I see zuva rangu rekutanga kutaura pa studio 7. Munyika imomomo vanhu vemuZimbabwe vana vese vakaberekwa after 1980 havazi history yeZimbabwe.
Mm-hmm.
One is a history from 1980 kusvika nhasi. Ko kumasure kwakuinei. Vana vedu havachaziva. Vana vedu havachaziva vana sekuru vanga vari kuku after 1980. Mm-hmm. Before 1980. Nendawa yemunhu wani.
Mm-hmm.
Marume, kativake nyika yedu. Ngatirege kutuka vamwe vari kuita ma opposition. Nekuti mudiki.
Mm-hmm.
Mwana mudiki unotonga unogona kudzora munhu mukuru akurasika.
Mhm.
Kana wachiziva kumisha kwangu kuti mhosva inotanga pamwana muduku ichizenda kwakuru zvazvinoreva ngavazi kana vari mashona.
Aiwa, manyatso tipa pfungwa dzenyu tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka.
Zvakanaka madam.
Bye bye PJ.
Mlaleli lapo kati khuluma ngomunye kati eke wakhuluma esitinte ngocingo eseHurungwe awakade khanya esekela umnumzana Robert Mugabe. Yiko kabantu sebevuke ngolaka ukuthi kumele angakhulumi njalo. But ukhululekile ukuthi la yakhulu aphe umbono wakhe. Njalo thina njenge Studio 7 siyamelanga cele asisekeli ZANPF asisekeli iMMDC asisekeli lutho kwezombusazwe sime njengo ngabantu abamelele izifiso zabantu ukuthi bazikhulumele bona ngokwabo abakufisayo nxa ukuthi bafisa ukusekela umuntu umzana Robert Mugabe ukusekela umuntu umzana Mnangagwa kukibo lokho thina akula lutho esingakwenza linake nxa njalo lisekela abamabandla aphikisayo kukini njalo njalo asilawo amandla ukuthi siliyalise ukuthi lisekele umnumzana Mnangagwa kumbe lisekele uChamisa kumbe lisekele uMakhupe kumbe lisekele bani wonke ozokombuswazi thina sime phakathi laphakathi sinika icele lonke imbono yabo.
Ndirikuona regai timboverenga zviri kutaura vamwe vari pano palive feed yedu pari zvino PJ. Pane vazhinji vari pano vari kuda kuti tivafonere uyezve vari kutaura pfungwa dzavo. Vazhinji pana Talita TC Dube ari kuti ndifonerei abvaisa namba dzake anenge ari paBritain apo. Ari kuda kufonerwa. And then pana BT Shows ari pano, Disciple Madanira ari pano zvakare. Pane vazhinji vari pano PJ vari kutaura pfungwa dzavo. Asi sekutaura kwauri kuita pano tinotema tisina kwatakarerekera. Saka munhu anouya achitaurawo pfungwa dzake uyezve toda kuti vanhu vagarisane zvakanaka. Pasava nevanokandirana makobvu kana matete. Disciple Madanire ari kuti hanzi tinokutendai Studio 7 for not being politically biased. Aiwa tinotendawo imimi asi pindai muchirongwa ndechenyu nekuti tinoda kuti muuye pano muchitaura zvamuri kufunga imi chatisingakurudzire chese kunyombana. Sekutaura kwandaita Talita TC Dube anga anesu kubvira patatanga ndinoshuvira kuti tichavabata kuitira kuti vaite sei vapindewo muchirongwa vataure pfungwa dzavo. Mainiko kana muchidawo kupinda muchirongwa, nyorai nhamba dzenyu tibva takufonerai muuye pano mutaurewo pfungwa dzenyu. Mainiko ndinovaona vachishare kakawanda chaizvo malive feed edu Studio 7. Tinokutendai. Uyezve tinoona vachiuya pano vachiyananisa zvinenge zviri kuitika panapa. Saka tinokutendai kune avo vachangobva kupinda muchirongwa. Nhasi tiri kutarisa isu zuva ranhasi iro rakatarwa nehurumende seholiday kana kuti zuva rezororo apo vari munyika vari kurangarira zuva rekuzvarwa kwava Robert Mugabe. Uyezve rakabva ratonzi Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Asi vamwe PJ vanguva vari kushora kuti sei rakanzi Youth Day. Rakadi kupuwa rimwe zita ameno tunopona
sipa tinofanira kutondera ndechekuti zita zuva iri rakatanga richinzi 21st February Movement. Apo vechidiki vezano PF vai korokotedza vamugabe vachicherechedza kana kujabulela lelo langa lokuzalwa kwamongameli Robert Mugabe. Iko ke laqala vele kungabasakhulayo kungabantwana bezikolo ababebuya besenza imbukiso yabo ku 21st February Movement. Iko ke kwathi ngokuya kwezikhathi basebecabanga ukuthi nanana balinanze leli langa bahloniphe umongameli Robert Mugabe ngokulipha ibizo lokuthi National Youth Day, Robert Mugabe National Youth Day, kundana lelanga lakhe lokuzalwa. Kodwa ke kwaqala kuyi 21st February Movement.
Aicho kwa DPJ taiwaona vakapfeka maskafa ya redi e 21st February kuchitwa mabiko kwakasiyana siyana. Asi tine muteerere gaitende kwavari. Hello mtereri. Hello kola. Mtereri ameno ndofunga vachiri kuuya. But regai timboona panapa Clopas. Hello kola makadi yenyu.
Hello.
Hello.
Tiripo makadi yenyu.
Tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Hello.
Ehe muri kupi mkwasha tiri kutaura nani?
Ya nyika mutema ndiri ku Pretoria Atlantic.
Taurai tinzwi.
Ya ini ndoda kukorokotedza president Robert Mugabe. Chirungu chotorwa muno moso chakatosiyana zvachose nezve dzimwe nyika. Takadzidza ndoda kukombeta Robert Mugabe sandinovaronzedza nemazuva akawanda mukati mekurarama kwavo.
Kopanyaya yemari yakaturwa navamangunjika nezuro munoionawo sei?
Ya panyaya yemari inini kana seni zvangu ndinotofara zvikuru kwazvo kuti vamangurya vakaita zvinhu zvakanaka. Nyika yedu yoga chete ndiyo yoga chete isina karenzi. Saka zvinhu zvakanaka kuti Zimbabwe ive nemari yayo. Kana tinge tichizoruza zvedu kana ngavhalu yacho iyo hazvina basa asi tine cheduwo. Sandozofaita zvokatetezve. Iri nzira yavakafunga yekuti paite kuti pata mutero vanhu vapedza votendesa mari. Zvino zviriai tiri plani yakanaka iyo kuti mari idzokere bank kuRBZ. Nokuti handimona kuti vanoti kana vachinge yasvika 10,000 yotoa kubhengi ndobhengiwa. Zviriai izvozvo ndokuti mari igone kucirculata. Mari ikaramba iri muvanhu inovibva uye haina zvainoshanda. Nyika iramba ichingoshota zvunhu mari yakavibva mugomba kana kuti mumba momunhu. Saka vakaita system iya yakanaka kuti ichaita kuti mari idzokere kubhank uye mari icirculate zvozvimire zvakanaka.
Aiwa tinokutendai nemaonero enyu, muve nezuva rakanaka. Bye-bye. PJ, we're hearing there from one of our callers. He's saying that he welcomes Reserve Bank Governor John Mangunjika, what he did yesterday, and he also wishes the former president Robert Mugabe a happy birthday, because he says he feels that he literally educated the people that were under him when he was the president. He says when Zimbabweans speak English, people can understand them because they're educated. So he says that's a takeaway that he has.
Yeah, all the people that are praising him are praising him for the educational policies that he had since independence. But later on, they are saying he overstayed his welcome.
Chinzwa izvataurwa napana pamadani refarai hanzi ndokumbirawo if possible Studio 7 kuti mufonere the former president His Excellency Robert Gabriel Mugabe angotaurawo please 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 tiri kuda kumbonzwa izwi ravo. Ah, tishaedza zvedasi pari zvino ndofunga izvezvi vari mumabiko ekutaona mapicture akawanda chaizvo nasi vanga vane mhuri dzavo vanga vane ivo nevana vavo nevazukuru vari kumba kwavo kuBlue Roof saka pari zvino ndofunga vari pamabiko asi madanire farai ari kuti ndasuwa izwi rava Mugabe.
Tichatry kuti tinge tichivawana. Siyalamukela kuhlelo kulo mlalelo khona nokuthula.
Yebo, linjani?
Hayi, nyaphila, kunjani?
Hayi, siphilile.
Hey. Uthi sikuthi ndeye ngocingo ungaphi kwelizwe?
Ngokubulawayo eCouth Park.
Yebo phela. Ah, ngowesifazane wakuqala ongenileyo kuhlelo lwethu lalamhlanje. Siyabonga. Siyakwamukela ngenjabulo. Indaba ezimbili ezisibetheyo. Udaba lwekhefu leli ele Robert Mugabe National Youth Day ulibona njani?
Siyabonga ukuthi bamkhumbulela umdala njengoba wayengumongameli wethu, sineke sikhuluma okuningi ngakho, kodwa siyabonga. Akunento esingayitho, siyathakazelela lathi sijoyine.
Sithi abe le mpilo yende. Ikanti ke kudaba lolu olokwethulwa kwemali kwembiko yezibopho zemali, i-monetary policy yethulwe izolo ngosibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe Reserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Mangujka. Uyayizwisisa na i-monetary policy ukuthi vele ilethani esambeni?
Angizange ngaba lethuba lokuyilalela bengibambekile kwezinye indawo, kodwa ngibalisisile nje okunye okuthiyeneyo lokuthiyeneyo. I-monetary policy leyi ephumileyo izolo ayisincedi lutho njengabahlali beZimbabwe, ngithi kumbe phakathi komphakathi. Engikunanzeleleyo ukuthi nxa sokukhulunywa ngokuthi ibhondi selisiba ngama-RTGS, kutho ukuthi asisela mali esilayo. Sikhumbula ngemuva kumbeni kuma-2008 abantu ababesebenzile baba lamapenseni emabhenki bathengisa ama-properties lani, imali yakhini ngama-ashes bengasaphathanga lutho. That means lakhathesi njengoba sebesithi imali esetshenzwe ngabantu labasenzileyo emabhenki isiphenduka isisiba ngama-1, 2, 3 or 4 as compared to US dollar, kutho ukuthi siyasiharasa kakhulu, especially njengathi umama singabo umama abakhangele izimili, phela obaba abasebenza kodwa yithi sikhangele izimili, sithenga ama-groceries, badala ama-fees, ama-renti lakho konke okuthiyeneyo. Kutho ukuthi ma une 4 bond usine 1 US dollar or futhi lali 1 US dollar langikhona alikho. So mna mbona ngani akuthi incedisi ngalithi njengabahlali bezimbabwe.
Ukhuthazani-ke ukuthi ngabe kuyenziwa? Abanye ngabathi ngabe kuyasetshenziswa irandi lakwele South Africa, abanye njalo besithi ibhondi nothi kalihambe kusetshenziswe lona idola leMelika kuphela kungasetshenziswa ezinye izimali, kumbe njalo abanye besithi kaliphenduke idola leZimbabwe, singaba lilizwe elinjani elingelamali yayo?
Yona imali yethu siyayifuna, kodwa sikhangelele isimo esikiso khathesi ukuthi sizoyithola njani sisehlule kumentela esilakho. Nxa kungenzakala basikhulumele kumbe labomakhelwane sibe lalo i-rand for time being besalungisisa, ngoba isimo asimnandanga sibili. Ngoba lingacabanga ukuthi uvuke usiya emsebenzini kumbe uhola 400 US dollar, kunzima kakhulu ukusiphatha, kuyasindezela, kuyasehlula, but asilamandla ukuthi singenzani. Siyakhulekela nje ukuthi naye uNkulunkulu uyabaphathisa ama-leaders ethu asicabangele.
Mcebo bani-ke ongalinika uhulumende nga nxa bethe bakubuza bathi Nkosazana nokuthula akusinike icebo ukuthi senze?
siyacela ukuthi bakukhulumele labo makhelwane sisebenzise kumbe iRand ngoba iwola kathi sikukhanya kuyehlula kube njengakuqala lapha sibe sasebenzisa iRand kungakabuyi US dollar besasidingela elinye ityebo esingaliyenza ukuze lathi siphile ube kwazi ukuthi nxa usebenzile at the end of the day la wenza something.
Hayi sibongile kakhulu sisi wami ungabingelela ababili abathathu njengoba usitholile ithuba lokuthi la ungene emoyeni.
Ngithanda ukubingelela imuli yami, ngibingelela lezizalwane zonke nje zeZimbabwe lani khona ngapho elisiphathele umsakazo. Mina nginginokufula ngiyithanda ubethi yezapho kuwathi 28 kuma-elections abuyayo. Ngithi la kubalaleli ngicela lingivotele, livotele omama ukuze bathuthukise isizwe seZimbabwe.
Oh, nguwe unokuthula Ndlovu enke ngakhuluma lawe ngaphambilini.
Yebo, nginokuthula Ndlovu.
Ye, wena akabusichazisele ukuthi ungenile ke ufuna ke ukungena kumncintiswano wokuthi umele uward 28. Kuhamba njani ke lapho?
Siya emamating court kusasa, ngisese aspiring candidate kuthithi sizabakwazi kusasa ukuthi sengiyicandidate. Lapho kuyikuthi lami kufisa ukusebenziselana labantu be-Country Park ukuze sithuthukise u-Country Park wethu ongelammeli okhona khathesi. Mina ngifisa ukusebenzisana laba zezakhamizi ze-Country Park sonke sakhe u-Country Park.
Ubalethela nguquko bani ehlukene lalabanye abantu abafuna ukuncintisa ehlukene lalowo kade khona khathesi?
Mhlawumbe ngeke ngithi ukuthi ehlukene lalwade khona ngoba kade ngakasebenzi, kodwa ngithi njengami mina okokuqala ukuthi sithuthukise u-Country Park, ziningi izinto ezingenzakaliyo esifisa zenzakale. Kuyukuthi ngifisa ukusebenza lama-section wonke jikelele akhona e-Country Park. Ukulwisana silamasiwedi adubukayo, asilamigwaqo elungileyo. Ziningi izinto ezenzakalayo e-Country Park esingazilungisisa okokuthi khathesi besingelayo osimeleyo. Njengoba ukhansela wethu wayekhona kazange asebenze kuwaphanga wadlula emhlabeni, ngiyafisa mina ukuthi nxa ngingena sizosebenzisana lezakhamizi zonke ukuze sithuthukise u-Country Park. Ngisithunywa sabo, konke abakufuna ngikwenze ngizohamba ngiyebamela e-Chambers.
Hayi sibongele kakhulu. Nginkosikazi Ndlovu kumbe nguMandlovu?
Nginkosikazi Ndlovu.
Nginkosikazi Ndlovu. Hey, ikosikazi likaNdlovu. Ulibuyelela ngelihle, Nginkosikazi Ndlovu.
Hayi, siyabonga.
Hayi, kulungile. Marvelous. That was Mrs. Nokuthula Ndlovu. She wants to register to be nominated to contest the Ward 28 in the Bulawayo Council elections because that position has been left vacant because of the death of the councillor who was there. So the nomination court is sitting tomorrow, and she wishes to contest as a representative of ZAPU
in Country Park.
Yeah,
very interesting. To all those that are on our Facebook, varipano pa Facebook page, you are shown under Mbona Network. Irikumbuenda ichidona. Tinokumbira regerora. Tinokutenda imese. Pana Baba BT is shown vanga vatindifonerei asi nare dzenyu, but ndirikunzwa kuti nguva yedu yadyikanana. Saka tinokumbira regerero kune vese vanga vatadza kupinda muchirongwa, asi tatiri kukuona. I thank you very much to all those that actually made it to the show and for contributing, and we hope that we'll meet again next week. Panopa Women's Roundtable. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good night.
And I'm Praxedis Jeremiah. Thanking you all who participated in our program today. Sithanda kuthatha leli thuba lokuthi sibonge bonke abanelise kungena kuhlelo lwethu lalamhlanje, lalabo akade besisekela bebukele enkundleni yokuxhumana ye-Facebook. Lisilandele njalo ngivikelisayo. Oselivalelisa, uPraxedis Jeremiah.